urongwa hwekuvigwa kwaGenius Kadungure anozikanwa nenyika yese achinzi Jinimbi huri kutanga mangwana Tuesday, Morris Tuesday, pari kuitwa post mortem. Bodi yodzokera kupala up until musi weFriday. Friday ndopa tichatora bodi toya naye kudomboshava icharara mumba make. Saturday toiradzika iko kudomboshava kuno pane nzvimbo ichazoonekwa nevazhinji vachauya kuno kuzomuviga gamba redu iri.
Semhuri yekwakadungure mungati marasikirwawo nemunhu anga akaita sei chaizvo?
Semhuri yekwakadungure tiri kuchema, tabvisirwa pila ranga rakabata musha wese. Pataichemera kana zvose zvaoma, but tada kunyatsotaura, Genius was not just an icon to the Kadungure family, asi dombushava yose akaidevelopa ari wega amire ari wega, zvekuti takutoshaya kuti pane rachakwanisa kukontinya basa guru rangaitwa nemukomana uyu. It's not easy kuti munhu unotigadzirira tara munyika zvinhu zvakaoma kudai. Akatiitira zvekuti nanhasi tiri kurwadziwa, tiri kuchema, and hatizive kuti tichanyaradzwa zvaita sei chaizvo chaizvo, asi tiri kurwadziwa.